Well, handina zvichinzi zvandingati ndatanga kutaura iko zvino izvi because tichine information isati iri yakakwana yataiva nayo yaiva more of yevanhu vataifungidzira nevanhu vavaexpressa interest. Saka it's only when we get there tozoona kuti zvakamira sei, but we had so many inquiries. We think there was enough. I think by last week 90% of the space yanga yatorwa. It's an indication normally yes space ine yatorwa of the interest ine vanhu to exhibit.
Musika uyu wakakosha zvakadii kunyika yeZimbabwe, Honorable Bima?
Wakakosha in the sense yokuti like any country, you need to market yourself. If you don't market yourself, people won't know what you have. So musika wakakosha because munoita kuti muzvitengese, munozvitengesa pakuratidza zvamunokwanisa kuita. Nevanodawo kuti isu titengeserane navo, vane vachiuya vachiratidza. That's the only way. Inoita nokuti musika uyu it's more yokupanana information. Inotidhidha kuti tizenge tichitora matanho either wokutengeserana kana kuti investment.
Ngatitariseiwo makambani emuZimbabwe umu pamisika yakadai. Mune muchikurudzira kuti vange vachiita sei uye munoshanda navo sei?
Tinokurudzira kuti vase vanoda kuti varatidzire vanouya. Vanodawo kuti vasangane navamwe vane zvimwe zvavari kuitawo vachiona maitirwo azvino avanoita vanouya. Tinopa mazuva okutanga kuti Traders Day kuti vanoda vemabhizinesi ndopavanouya vachisangana. Vane nguva yokutaurirana, vane nguva yokunyorerana zvavanonyorerana nokuvimbisana zvavangavimbisana tisati tazarura kuti ruzhinji ruone. Saka inguva yatinopa inoita kuti pane vamwe vanobudirira kwazvo even muzuva rekutanga. Saka tinokurudzira vemakambani kuti vange vachiuya mazuva atakaisa parutivi kuti ave mazuva evanhu vanoda kutengeserana.
Tiri kunzwawo kuti mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe ndivo vanenge vakuvhura musika uyu. Zvakafamba sei kuti mumwe munyarikana angambokokwa asakwanise kunge achiuya?
Handina chikonzero chandinoziva, asi unenge akatumira mashoko nemumwe mutumwa wake kuzoudza purezidendi kuti waiva asingachakwanisi. Patakamboenda kunomuudza achiti waida chaizvo, asi wakambotaura kuti mudzimai wake wanga asinganzwi zvakanaka.